manje yo tavane pamwa wazikaziva ako tane elses commission yaka establish yatone ma commissioners nawe na secretary na chairman ne ma commissioners saka ndivo vakurana zvaisanga vamawelfare vashandi including oinini ndovaziroemploya mani
oho zvakuda
ivavo ndovamunotobata asi dei yanga iri nyaya inonangana neministry kana yatovai maemployers inini nawo tangofana
aha pakajeka
tinotoemployiwawo tese pamwe chete
ndozosiyana
hazvo kuti aya manesi ava masupport services asi tose tinenhiki tava necommission like public service commission tane health service commission ina chairman na secretary nemacommissioners
aha tinotsvaga ani ikoko uko mungaitawo ruzivo rwekuti ndiani watingatsvage ikoko
Alright, pane newly appointed secretary wacho regai ndikupei namba dzake motaura naye
munenge mabatsira
hanzi vadakutsvaga nenyaya iyi
vari kuchema vari kuti hanzi hatisi kunzwikwa nyaya yatiri kuchema yekuti mari yatiri kutambira ishoma tiri kudawo kuti mari ndo zvavari kutaura
aiwa regai tikupei nhamba dr pasi ndo vasecretary for health service commission